kayomweya weyawangu konzwa uti weyawangu ubate zvinhu zvedenga ndikonzwa ndidzidze mwari kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda ndisimudze ndiende kunyika yomweya kuti mweya wangu ugonzwawo mweya wangu ubate zvinhu zvedenga ndigonzwa ndidzidze mwari kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda
ndisimudzei ndiende kunyika yomweya mweya wangu ugonzwa mweya wangu ubate nziyo dzedenga ndigonzwa ndidzidze mwari ndibatsirane negi osi wiyo rutsva kukwayana o mwari ndisimudze ndiende kunyika yomweya mweya wangu ugonzwa mweya wangu ubate ziyo dzedenga
nyika yomweya kuti mweya wangu ugonzwa mweya wangu ubate zvinhu zvedenga ndigonzwa ndidzidze mwari kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda hold it one more time say ndisimudze ndiende kunyika yomweya kuti mweya wangu bati kuti mweya wangu bati zvinhu zvedenga ndigonzwa ndidzidze mwari kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda ndisimudze ndiende kunyika yomweya kuti mweya wangu ubate kuti mweya wangu ubate zvinhu zvedenga ndigonzwa ndidzidze mwari kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda saka naye mwari ndisimudze ndiende kunyika yomweya
kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda kufamba nemi ndinoda it's your desire kufamba nemi ndinoda kufamba